Kamba de Costco iri kutatarika kubhadhara varimi vedonje mari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanho emadhora ekuAmerica kana kuti US$2.6 million uye imwe yemari yemunyika inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti $2.8 million zig. Mumwe murimi wedonje kusanyati mudunhu remashonaland west vagilbert mambundiyani vanoti vakatotadza kubhadhara vanhu vakavabatsira kunhonga donje nekuda kwekunonoka kubhadharwa.
Kusvika nanhasi handisati ndabhadhara vanhu vakandibatsira kunhonga kotoni yangu nekuti Kotko haisati yandibhadharawo.
Vanorima wedonje vari kumasvingo vaebel mukaka vanoti havachaziva kuti vachabhadharwa sei sezvo Reserve Bank of Zimbabwe yakaparura mari itsva gore rino.
Ne20 bills dzomuna 2020 dzati dzabhadharwa dzasine value ye 180,000 RTC bachereka zvichazobhadharwa.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vaPaul Zakaria vanoti munyika maita dambudziko rekuti varimi vose havasi kubhadharwa zvakafanira uye nenguva, izvo zviri kudzosera bhizinisi rekurima kumashure.
Bhizinesi raanoita iroro rekurima kuti ribudirire anofanirwa kubhadharwa mubhadharo wakafanira mbesa yake arima uye achibhadharwa nguva iri.
Sachigaro werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti pamusangano wavakaita nehurumende vakawirirana kuti
varimi vedonje vose vanofanira kubhadharwa mari yavo yedonje remwaka wakapfuura vasati vaendesa donje remwaka uno.
Dunhu remasvingo ndiro rine varimi vedonje vakawanda vasati vabhadharwa vanove mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 892 kuchitevera mashonaland west ine varimi mazana masere nemakumi matatu kana kuti 830. Gore rapera Zimbabwe yakakohwa matani zviuru makumi mapfumbamwe asi kare yaisimborima matani zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nerimwe kana kuti 351,000 tons. Donje riri kutengeswa riri kuramba richiita shoma nekuda kwemvura iri kurambira mudenga uye kusabhadharwa nenguva kwevarimi kwemakore akawanda. Hurumende yakazivisa kuti donje remhando yepamusoro kana kuti grade A richange richitengwa nemasenzi makumi mana nemaviri kana kuti US$0.42 uye repasipasi grade D rinenge richitengwa nemasenzi makumi matatu nematatu kana kuti US$0.33. Asi vamwe varimi vakaita sava Christopher Murove vekumashonaland east vanoti mari iyi ishoma zvikuru.
Mutengo uyu haunati kufadza kuvari hautipi profit.
Donje riri kutanga kutengeswa mangwana kusvika musi wa 30 Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.